tini marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dzanasi chitatu kukadzi 21 2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kuve nenjanji pamwe nemigwagwa yakanaka kwakakosha zvikuru mukuvandudza upfumi hwenyika. MDCT inoti iri kuferefeta zvakadzama mirishonga yakaitika nezuro kubohera uko kwairadzikwa mutungamiri wekutanga webato iri vaMorgan Tsvangirai. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti havadi kushanda nevanhu vanoita zvemirishonga mubato ravo. Vana vakawanda muchinoi vanoti havacherechedzi zororo revechidiki nhasi iro rinobatanidzwa nekurangarira zuva rakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti zvinovafungisa kutambudzika kwakaita vanhu pasi pehurumende yavaMugabe. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 1386 0608 0 15580 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera chimwe chirongwa chedu na6am kubva muvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Palets Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yevoa shona. Tichange tichiri kutarisa mirizhonga yakaitika kubuhera nezuro apo vatsigiri veMDCT vairadzika mutungamiri webato ravo wekutanga vaMorgan Tsvangirai. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu yevoa shona.